Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 27 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare nhasi. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira nyaya dzevanopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber avo vakasungwa nevamwe vebato ravo makumi masere dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mapurisa nhasi anodziwo afumobata jongwe muromo achienda padare apo vamwe vanhu vabva vatangawo kuratidzira. Nengo dzebato rinopikisa idzi dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sematsananguriro egweta ravo vaagents gumbo.
Tichitotanga kusvika tatanga kutorwa nehana kuti sei mapurisa achizara padare, saka dare rabva raramba kupabheo kuvanhu vedu vakasungwa.
Kunyimwa kwevanhu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso hakuna kushamisa vamwe vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vatotaura nezuro pamusangano wedare ravo repolitibiro kuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa muHarare.
The law will take its course without fear or favor. Atidi mhesa mukono todzisvasvanga.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti
mvumo remutemo wekodzero kuratidzira irimo and inotaura kuti munhu mumwe nomumwe anokwanisa kuratidzira zvisina yatingati ma restrictions as long as kuratidzira kwacho kuri peaceful.
VaMasie vativo havasi kushamiswa nenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwaitwa vatimba nevamwe vavo.
Zvinhu zvatagara zvichiona kuti kana uchingobva kubato rinopikisa kana kana uchipikisa hurumende pese paunongoenda kucourt especially kumamagistrate courts uku vanotokunyima bail and vanokuda kuti ugare uri mukati.
Mapurisa abva asungawo amai Phyllis Pikitai, mudzimai wava Roland Hondongwa, murairidzi akaremara, akasungwawo nemapurisa musi wa16/10. VaHondongwa avo vakaremara vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vaHondongwa inhengo yesangano ravo uye vashora zvikuru kusungwa kwemudzimai wavo.
Hurumende yavaMnangagwa iri kutiratidza utsinye hunotyisa hwekuti tinotoona kunge titori mugehena risati tapindamo. Mudzimai wavaHondongwa anosungwa nemhosva yekungobata plakadhi rekukumbira kuti murume wake uyo anorarama neurema asunungurwe. Nezuro akaenda mudzimai wavaHondongwe kuHarare rimandi achida kuvapa medication yavaida akarambidzwa kuvapa. Pari zvino kutaura kwatiri kuti vaHondongwa vasati vageza kubva musi wavakasungwa havagone kuzvigezesa voga. taura kuno vahondongo vanotarisa kuti vakwire masteps kuti vapinde mumasells avanorara, asivo havagone kufamba, hapana uche, hapana mubatsiro, hapana chiva. Hondongo havagona kudya vega, vanosidya vachitopakwa nemukadzi wavo. Hapana chiri kuitwa neprison system kuti murume uyu abatsirike. Zvakaita kuti mukadzi wake paakavaona nezuro arwadziwe, nhasi paaenda kudare achiratidzawo kuchema kwake, achiratidza kushungurudzika kwake zvemakodzero dzaainadzo muconstitution, achitarisira kuti pamwe ari kuudza hurumende ine hanya inogona kunzwawo tsitsi ikapa murume uyu wake bail kuti kana aine mhosva yaakapara atongwa ari kunze, kana achizovharirwa avharirwe ari painewo mafacilities anokwanisa kumuchengetedza. Asi nhasi mudzimai awake asungwawo akandwa mujeri.
Asi mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari kuramba kuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mumba mani kana vanhu vachida kuratidzira kana kuita misangano yavo.
Vanhu vanenge vachiedzera mitemo vakatedzera maprocedure acho musangano vanongo.
Zvichakadaro, nhengo yezanu PF vamike Chimombe nemumwe wavo vamoses Mpofu, avo vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million United States dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruwa kana kuti presidential goat scheme, vadzoserwa kujeri zvakare sezvo dare rati richaenderera mberi mangwana richizeya chikumbiro chavo chekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuwedzera zvirongwa zvekusimbaradza ukama pakati pemauto enyika iyi nemauto enyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira kusagadzikana kunounzwa nevemapoka anopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo ichiti America haidi kubatanidza nyika dzemuAfrica asi kudziparadzanisa. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande nhasi mushure mekupetwa kwemusangano wevakuru vakuru vemauto venyika dzemuAfrica wanga uchiitirwa muBotswana pasi pemubatanidzwa weUS Africa Command kana kuti AFRICOM, mukuru weuto rekuAmerica anotungamira zvirongwa zvinoitwa muAfrica General Michael Langley vati nyika yavo inodisa chose kubatirana pamwe neAfrica mukusimbisa mauto emudunhu rino.
We are AFRICOM and the US government is here because we have common values.
Tine muono wakafanana panyaya yekugadzikana kwenyika dzedu. Naizvozvo mukushandidzana uku, tinoisa zvido zveAfrica pamberi. Isu tochibatsira nezvikwanisiro. Ndinovimba kuti kana tikashanda pamwe chete, tinogona kupedza kusagadzikana mudonho reAfrica.
Vaenderera mberi vachiti America inoshora chose mashoko ekunyepa anobuditswa nenyika yeRussia senzira yekusvibisa chimiro chakanaka chenyika yavo.
Those campaigns from the Russian Federation on
tirikuona zvedu nyika yeRussia ichitenderedza manyepo pamusoro pezvirongwa zvedu senzira yekuda kuwana rutsigiro mudunhu reAfrica. Izvi zvakaipa uye tinoti ngazvimire. America inoda kushandidzana zvakanaka nenyika dzemuAfrica.
Taedza kubata muzinda weRussia muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tanga tisati taona mhinduro patazoenda pamhepo. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti nyika yeAmerica ibere rakazvipfekedza makushe egwai.
So zvinobva zvabatanidza kuburika chokwadi chemashoko akatarwa nani naPresident vari kuRussia kuti donzo reAmerica hakusi kuda kubatanidza Africa kana kubatsira Africa, kuda kutsvaka wei dzekutsekenudza kuti vapinde vaise mweya wakaipa pakati pevakidzana vangavachidyidzana. Ndo patine dambudziko neAmerica ipapo.
Vacharamba vati kusakokwa kweZimbabwe kumusangano wanga uchiitwa kuBotswana uyu kunoratidza umbimbi ndoga weAmerica.
Chandisiri kuziva ndechekuti simba redzesecurity yemuregion muno uri yepakondinendi yedu yeAfrica inobudirira sei kana dzimwe nyika dzichinzi ima hamukwani imi munokwana, asi dambudziko riri rekondinendi yese riri reSouthern African region yese.
Gweta uye vari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuzvinzvera kuti sei isina kukokwa kumusangano mukuru wakadai nenyika ine simba kudarika dzimwe dzese pasi rese.
Tichida kuona kuti izvo zvakanakira Zimbabwe ndezvipi, kurerekera kuNATO kana kurerekera kuBRICS. zvinhu zvinenge zvifanira kuti zviongororwe zvakadzama kuti ukama hwedu nenyika yeRussia zviri kutibatsira papi uye kusawirirana kwedu nenyika yeUnited States zviri kutibatsira papi.
Imwewo nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti Zimbabwe haingadyiwi sehove yakasvinura, ndiko saka isina kukokwa neAmerica kumusangano wevakuru vakuru vemauto uyu.
Ziva kuti maAmericans haawirirani nemuono wekusvinura kwakaita Zimbabwe. Saka kurega kuti Zimbabwe inge iriko kumusangano uyoyo, vanotoziva kuti Zimbabwe inozvimiririra nekuzvidzivirira munyaya dzekuchengetedzwa kwerunyararo kana kudzivirirwa kwenyika ino.
Mumusangano nevatori venhau nhasi, General Langley vati nyika yavo yawedzera kudyidzana kwayo nenyika yeZambia. Izvi zvinobva zvakuchidzira bongozozo ranga riripo mazuva apera rakakonzereswa navamunangagwa mushure mekunge vaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti America iri kusarura Zimbabwe asi ichibatsira dzimwe nyika dzinoti Malawi neZambia. Mashoko aya haana kufadza dzimwe nhengo dzedare remakurukota eparamende yekuZambia, idzo dzakati dzaida kuti vamunangagwa vamedze mashoko avo. Musangano weAfrican Chiefs of Defence Conference uyu wakanangana nekusimbaradza mauto ehurumende dzemuAfrica kuti vakwanise kurwisana nezvinetso zvekuchengetedza nyika dzavo, kunyanya zvinokonzereswa nemasangano anopfurikidza mwero. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vabereki vekuchiredzi kumasvingo varikumbira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vavavakirewo zvimwe zvikoro sezvo vana vavo vari kufamba nzendo refu kuti vaende kuzvikoro izvo zviri kure zvikuru. Izvi zviri kupa kuti vamwe vana vagume vasiyira chikoro panzira. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nekanzuro yeChiredzi Rural District Council kana kuti Master Plan Research yakaburitsa pachena kuti vana vanosvika zviuru zvina vakasiyira chikoro panzira gore rapera nekuda kwekufamba nzendo dzinosvika makiromita makumi maviri kuenda kuchikoro chete. Pane vakasiya chikoro ava vasikana ndivo vakawanda. Gore rapera chete vasikana zviuru zviviri nemakumi matanhatu kana 2060 vakamanikidzwa kusiya chikoro, ukuwo vakomana chiuru chimwe chete nemaza namasere nemakumi matanhatu 1860 vakasiyirawo chikoro panzira. Mumwe mugari wemurayiro wachikutu kuchikombedzi vaHappiness Valley vanoti dambudziko rekushomika kwezvikoro riri kukanganisa kodzero dzevana vavo.
Ndorine dambudziko mbere zvikoro nyanyisa kuno kwedu kuno kuchiredzi South kuno ndokune challenge yakakurisa. Ozi mwana anofamba 25 to 30 km every day. Mwana uyo anomuka mausiku achidzoka usiku, mukazvichavisa moto unoti ainenge iri risky chai.
Sabhuku Esther Chikutu vemurayiro kwachilonga vanoti zvikoro zvesekondari zvishoma munzvimbo zvave kuita kuti vanasikana vazororwa vasati vabva zera.
Vamwe vana vanondogara kunzvimbo dzechikoro idzodzo. Pakugara paya vamwe vanotora advantage yekuti vatowana chii vadzimai, nekuti akagara kudero iwe mai nababa unenge ro kuno kumba zvinozoita mwana kokodi hauzvizivi. Nongozoona mwana vava nepamuviri.
Vamwe vagari vanoti vamwe vana vakutogarira pedyo nezvikoro apo vanorodya padzimba dziri pedyo nechikoro chavo, zviri kuita kuti vamwe vasikana vapedzisire vava kuita pamuviri vosiya chikoro nekuti vanenge vasina vabereki vanovatarisa. Kanzuro yeChiredzi inoti dunhu iri rine zvikoro makumi mana nezvisere chete zvekusekondari, uye pazvikoro izvi makumi maviri nezvisere ndizvo zvakapiwa mvumo yekushanda zviri pamutemo nehurumende. Sadyara wekanzuro yeChiredzi RDC vaAspect Machine Kaidze vaudza Studio 7 kuti vave kushanda nehurumende kuti vavake zvimwe zvikoro zvichitevera ongororo yakaitwa iyi.
Kwadi ndizvo zvakabuda mugwaro redu, tinozvitambira tiri kuti izvo pachange pachizovakwa zvikoro zvinosvika makumi maviri 20 kuitira kuti vana vedu vasafamba mitunhu mirefu vachiinda kuzvikoro zvesekondari.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende iri kuzviziva kuti zvikoro zvishoma kune dzimwe nzvimbo uye iri kutora matanho ekuzvigadzirisa.
Sehurumende tine zvikoro zvakawanda zvatiri kuvaka. Tiri kuvaka zvikoro zvakawanda zvekuti tine tichiitira kuti vana vasafamba mitanho yakareba inokwanisa kudarika kana 5 km kana vari kuprimary school kana kuti 10 km kana vari kusekondari school.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki remasvingo Youth Forum muzvare Tendai Mafuka vanoti hurumende inofanira kuona kuti vechidiki havarasikirwi nekodzero yavo yedzidzo iyo iri mubumbiro remutemo.
Panhamba iri kutaurwa 2006 vazhinji vari kunzi vasikana. Bumbiro remutemo pasection 27 rinotaura kuti hurumende inofanira kutora zviga zvakasiyana siyana kunyanya kuvasikana kuti vawane mikana yakafanana neyevakomana. Asi zvino zvodii kuti rino igore renzara voti chikoro hakuna, voita here semudzanga kuti kuvari kutsva kuvakarumwa dai nhau iyi yagadziriswa, nekuti mangwana chaizenge totaura kuti pane vana vari kupinda mumamereji vachiri vadiki, kune vana vari kufa pamusaka penhumbu, kune vana vari kuita zvinyaya dzemutoriro. Hurumende dai yationera kuti faundation yevana yanaka.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vanoti hurumende inoda kuvaka zvikoro zviuru zviviri nemazana masere kana 2800 kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere dzidzo yaikosheswa uye vana vaidzidza pachena zvikoro zvichivakwa, asi zvinhu zvakatanga kuenda mumawere kubva muna 1990 pakatanga kubhadhariswa mari yechikoro yakawanda uye vana vakawanda vakabva vatanga kusiyira chikoro panzira. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingatiiti
vamwe vana veZimbabwe vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nekumiswa pamberi pematare kwavana muzvina bhizimisi vaviri vari kupomerwa mhosva yeuori vanoti vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mucherechedzo wekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori zvisinei nekuti waitwa nani. Asi vamwe vanoti kusungwa kwevaviri ava kungovhara vanhu maziso uye vachitarisa zvakamboitika kumashure havaone paine chinobuda. Vamwe vanotiwo uku kuda kubata vanhu kumeso kuti pasaongororwe nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Uori uhu hunonziwo hwakabata mumambure avo muzvina bhizimisi vaWinkney Chivayo avo vanonzi vari pedyo pedyo zvakanyanya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vari kuti hapana chiri kuitwa chine musoro ava vanoti ZAC yagara inozivikanwa kuti inosunga zvekuvhara vanhu kumeso nyaya dzichizongofa nekuora pasina ari kukanganiswa kana kukandwa mujeri. VaChimombe navaMpofu vari kupomerwa mhosva yekuba mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica yehomwe yemutungamiri wenyika ine mari inoita mamiriyoni makumi masere nemasere emadhora. Mukuzeya nezvenyaya yeuori iyi, Jonga Kakandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vaMbofana kuti vanoona sei zvaitwa neZAC.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingati at first glance muchirungu, zvinoita sezvinhu zvakanaka kuti hurumende ichishanda neZimbabwe Anti-Corruption Commission tinoona kuti vanenge vaakurwisawo uori watekeshera muZimbabwe. Zvinoita sezvinhu zvakanaka, asi ngatiregei kumanyira mberi. Ngatiudzivei kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission payakatanga kuzvitiudza ruzhinji ndofunga kuti svondo rakapera kuti tiri kuda kuongorora nyaya iyi. Vakati vada kuona vaChivayo, vaChimombe navaMpofu nenyaya yeZimbabwe Electoral Commission yemari dziri kunzi dzakadyiwa idzi. Asi tiri kushamisika ndechekuti nyaya yeZimbabwe Electoral Commission hatichadzine zvayo, taakunzwa nyaya yembudzi. Saka panofanirwa kuchenjererwa ipapo. Takamanya kupemberera kuti zvino huori huya hwaakurwiswa muZimbabwe, honai machinda maviri aazosungwa. Ndinoona inini kuti tinenge tiri kumhanya too much. Ngatibongororai kuti hakusi katrick here kekuti varume ava makapfumurirei vaChivayo.
Tinzwe kubva kuna Dr. Mavaza.
Chekutanga vaMbofana, ndinowirana navo kuti yes, basa ratanga kushandwa. ZAC yaratidza kuti ine mazino yavakuruma. Ende zviya zvokuti vaChivayo havasi vasungwa, vaChivayo havasiwo vega mupari wemhosva panguva dzino. Hatingasunge nyika yese pamwe chete, totanga mumwe nemumwe. azivewe kuti kana vati vayo vachinge vakapara mhaka vacharegererwa nekuti vanogara pedyo nemutungamiriri wenyika kana kuti vakaona vatungamiriri wedzimwe nyika dzakaita seKenya neTanzania nekuda kwezvavari kuita vati vayo nemuromo wavo usina mhare nenhunzi zvinongoratidza kuti dzimweni dzenguva ndivo vari kutopa njambwa kumutungamiriri wenyika weKenya uyo aakurwiswa nevanhu vake kana munhu achinge ane mhosva yake yaari kupara mutungamiriri wenyika haamuvharidzire haamuregedza achipara mhosva saka iko zvida kutotenda vanhu vezvake kuti maita zvakanaka vanhu vangu vari kunyunyuta kuti ko vana vakaba mbudzi dzeda vakangonyarira kuti zii ko ivo purezidendi vabirwa mbudzi dzachona vakanyarira kuti zii chii chiri kuitika aiwa imbwa inoruma haingohukura hukura
vambofana hanzi zaki yaakurakidza mazino
mazino ezaki kazhinji kacho anonetsa kuziva kuti mazino chaiwo here kana kuti ndeaya madhencha anopfekwa nevanenge vati kwegurei vasina mazino chaiwo chaiwo vopfeka efeki nekuti dzimwe nguva zaki sekuona kwatinoita isu vaongorori ndechekuti inogona kushandiswa kunyararidza vanhu tinenge taakutoona kuti yaakutopinda mapolitical fights anenge aripo mudariro wobhonzi zaki enda ubvonosunga uyu tibvomufikisa kuti zvaakuita izvi aakufarisa saka tinogona kufara hedu tichiti Zimbabwe anticorruption commission iyezvino yazoratidza kuti inoruma asi tinogona kufungawo zvakare kuti aiwa irimboshandiswa kunyararidza vanhu kuti ngavabve vasazope umbowo huchazobata-bata vachivayo
Dr. Mavaza mataura mega imi kuti vachivayo munhu ane muromo usingamharwe nenhunzi zvinoreva here kuti dai vakaramba vakanyarara vaingodya muhuri imomo
kwete chamunofanira kuziva ndechekuti tsamba yekutaura nyaya yehuri yakanga yanyorwa kare vachibva vasatana kutaura saka ava havana kusungirwa nyaya yekutaura kana nyaya yetsamba vari kusungirwa nyaya yekuti pane mhosva yakaparwa iri kuonekwa mhosva dzavachivayo dzakazobudawo nekuda kwevarume ava vadziri kuongororwa kana dziripo mhosva zveshuva vanosungwa
vambofana imi sevana vezimbabwe muri kuhuonawo here muchihunongedza huhworihwo
hongu vakandemiri hahuri kutaura chokwadi watekeshera nyika yese wapinda kwese asi sekutaurawo kunoita vamwe vanoziva vanoti hove inotanga kuora mumusoro tinohuona ani tinenge tichiti aiwa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichinyatsoita basa nemazvo haifanirwi kuita zvinhu ichisarudza kuti ava vanobatwa havabati ngavabatwe vese
Dr. Mavaza sezviri kutaurwa navambofana kuti hove inoora kubva kumusoro
kana tine umbowo wekuti mutungamiriri wenyika anenge ari kuita uhuri buritsai umbowo iwoyo kumapurisa kuzati kana kuvamiririri venyu muparamende vatingati nhengo dzeparamende muvaudza kuti aiwa ndine evidence yekuti mutungamiriri wenyika ari kuita uhuri ipapo mutungamiriri anobuda ozvichenusa kana atadza kuzvichenura anodzika pachigaro neparamende kana nevana vezimbabwe nekuti panenge pane umbowo
vambofanira tipete chirongwa zvinoshanda here zviri kutaurwawo naDr. Mavaza izvo
ndopanondisa pacho kana kumapurisa kwatiriwo vazoitawo zvivi zvokuti toda kunoferefeta nhingi nanhingi anonyembe dzinotyisa hapabudi manje vakandemiri ndosaka muchizoona kuti nyaya dzakawanda dzinongozoramba dzakanyararwa
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano resocial justice varuben tendai mbofana vari parunare kukwekwe manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf Dr. Masimba Mavaza vari parunare kubritain muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nezvegakava revari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vajoe biden navadonald trump gakava iri riri kuitwa mangwanani nenguva dza4 ivan zininga westudio 7 anotipa nyaya inotevera
sechave chigariro mugore rinenge richiitwa sarudzo yemutungamiri wenyika muamerica vajoe biden navatrump vari kutarisirwa kutatsurana vachitaura nyaya dzezveupfumi magariro evanhu utano nyaya yepfuti kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe munhoroondo yeamerica magakava akatanga kutepfenyurwa paterevhizheni muna 1960 pakati pasenator john f kennedy vebato remadhemocrats nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRichard Nixon. Vanomirira sangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala muAmerica vatafanzwa munjanja vati vari kutarisira gakava iri zvikuru.
Varume vamangange avo akasobvira mugore ra 2020 ndotondera iyo gakavara wakaita wa Biden wakabuda wari pamberi ranhasi riri kutaurwa iri riri kunzi ndo gakava remangange
vamunjanja vatiwo
unoona kuti panyaya iri apapa ndee matarisiro ekuti varume ava wati kwegurei vachinaro here simba rekubata basa reutungamiriri hweamerica kubva muna November panenge anenge akunda
vatrump navabiden vanowirirana kuti Ukraine inofanira kubatsirwa asi hapana kuwirirana kuti izvi zvoitwa sei vatrump vanoti Ukraine haifanire kungoita mari yekupiwa pachena
we're looking at it right now and they're talking about it and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift
ndirikufunga kuti deitava pachiri chikwereti kwete nguva pachipo chavasingadzoseri tinoramba tichingopa vanhu zvipo zvemabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora
vabiden vari kutungamira mushandira pamwe wenyika dziri kubatsira Ukraine uye vapanyika iyi mari inodarika mabhiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175 billion. Vanoti America ichamira neUkraine kuzvidzivirira kusvika yakunda nyika inoda kuipamba isina kana kutadzirwa.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk.
America ikasiya Ukraine iri yega zvinoipinza munjodzi. Kana Europe iri munjodzi, nyika dzose pasi rino dziri munjodzi uye dzinogona kukanganiswa zvakanyanya.
Panyaya yeIsrael vaviri ava vanogara vachikandiranawo makobvu nematete pakuti ndiani sawira mukuru weIsrael. Vamwe vanotsigira bato remaRepublicans vachitungamira sangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vati vari kutarisira kuti vaTrump vachataura zvinomwisa mvura.
Isu wemurangariro wakavhurika kureva kuti maconservative tichitarisa makore mana vari pachigaro kana hondo imwe yakarwiwa pasi rose. Iko zvino kudeuka kweropa nyika dzakawanda. Mitengo yakwira yezvinhu unobva waona kuti huswa hwenyati ndohuri mudumbu huri pamuromo inotofa nawo.
Asi izvi zvapikiswa naamai Lucy Chikowero vanotungamira sangano reMTC Educated Girl vanotsigira maDemocrats.
Ndakatarisa ndinenge ndichitarisira kunzwa ndidzo dzakaita sana reproductive health dzinonyanyobata madzimai nevechidiki. Zvakare nyaya yemikana equal opportunities pamadzimai nevanhurume ndoimwe zvakare dzandinenge ndakateerera ndichifara zvakare nekubata kuri kuitwa maimmigration policies navaBiden.
Nyaya yekuti hondo pakati peRussia neUkraine uye Israel neHamas dzopedzwa sei ndeimwe iri kutarisirwa kuzeiwa pagakava iri. Gakava remaminetsi makumi mapfumbamwe iri riri kuitirwa kumuzinda wenhepfenyuro yeCNN kuAtlanta, Georgia. Vanenge vachikokera gakava iri vatori venhau veCNN Jack Tapper naDana Bash. Evans Zininga, VOA News, Washington, D.C.
Munhau dzemitambo. Mumutambo weCOSAFA Africa Cup, Zimbabwe yakunda Comoros 1-0 muGroup B. Zimbabwe mitambo iyi iri kutambirwa kuSouth Africa. Uyewo mune dzimwe nyika dziri muGroup B makare, Zambia iri kutamba neKenya pari zvino. Uye iko zvino Zambia yakarwa 2-0 neKenya. Vatereri Musa Kanganwewo kuterera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu kumadzimai munyaya dzezveupfumi nekuwana mabasa panguva iyo hurumende iri kuita magungano mumaguta makuru ekukwezva vamwe vasiri kushanda kuti vawane mabasa muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare raMajor Street Court ranyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo dzeCCC dzakasungwa musi wa16 Chikumi. America inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kurwisa vanopfurikidza mwero, asi Zimbabwe inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndino wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 Hlangula 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlami, lilizwe okwethuselwana yodeyili.
Umthetho ndaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-TCC ngemali yesibambiso i-bail, kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okhokhela ibutho le-US Africa Command uvuma ukuba basekela kakhulu eZambia, kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kwamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-TCC abangamachumi phose ayisitshiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenator umnumzana Jameson Timba ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Piketty ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhla ka-10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Timba labanye bakhe babotshwe mhla ka-16 besethuswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethula amazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu weZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhalajikelelo wenhlanganiso elwela amalungu loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Wikneli labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula abantu sibili abathanda ilizwe, ngoba ngaba abantu ilizwe leli bayalithanda besingazake sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguye nalubaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje isipaza shop labantwana bakhe. So konke lokho akuchoyo kwethusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough. Amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
Ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kubotshwa kwabe-CCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo. Lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwana odeyili, abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo betho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo. Thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunduzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefemili eyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akuna individual eyahambisa yakulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana lo ncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibile qinisweni bahlutshwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafanana lathi. Yibo abathi even uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lelamalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo owestudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe koBulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika ezisikhombisa i-$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abaswelayo imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe nge-bail.
The Voice of America, VOA.
Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, eleMelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhonona ngobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayena le inyanga. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Usiba lukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli izindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHabroni. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusilo qiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely. We have a deepened partnership.
Akula qiniso kuloko lokuthi sifuna ukwakha inkamba, akulanto enjalo. Sisebenza kuhle leZambia, sesiqinise ubudlelwano kwezomvikela leZambia, kodwa akula macebo okuba lenkamba, kodwa sesiqinisile sibili ubudlelwano.
Okungezwani kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufinyelele emaofisini awenhlanganiso ye-Southern African Development Community kanye le-African Union. EleZambia yilwe eliphanyekele lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi eleMelika selibambisene labo makhelwane abafana lemalwaye kanye leZambia ibanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi eleMelika lilelungelo lokukhetha amazwe lobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo
njenge sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo la noma yilipi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo labo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama mali ngaqala manje ukuthi li-complain ukuthi yindaba ilizwe laseMelika lesakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyipi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lithiwe phandle yikho selikhonona phezu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni laseUkraine leRussia leEurope ngoba iEurope yakhetha ukwakha ubudlelwano oyifuna ukwakha ubudlelwano leUkraine. Ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yiEurope eUkraine indlela yokunyonyobela ukuzo kulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo umnu Langley uthi elemelika kanye lamazwe e-Afrika kumele alwisane lo ongakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
That was one of the challenges that was illuminated now.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe awe-Afrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso yikho igcina ingena kwamanye amazwe. Lo ayisiwo umbono we-Africom kumbe imelika kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHebron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi le-Afrika. Elebotswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe uba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi kulongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho okungekho emthethweni. ELeRussia lizama ukugxila impande amazweni agoqelele Burkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. Ele Melika lalile nkamba yebutho eNiger esivalwa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umncintiswano wokuqala weWorld Robotic Olympiad uqale namuhla ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa ubungcitshi babo ekwenzeni okuthiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha. Kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yamacomputers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli balumncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi nsuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwe challenge ukuthi kumele yenze irobot elile purpose. So for this particular challenge i area ekade i option for abantu ukuthi bayenze ama robot ethiwa yi sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad umnumzana Treasure Sibanda ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi si replace ama fridge in a safer way yokuthi is sustainable asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi oyingxenye yabancintisayo uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, mostly people discriminate me because
esihlangana lapho njengamankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo esikhathi esiningi. Umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana abangabafana kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiye university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana ukhule esinamfuba ngunesi ufuba ngudokotela ufuba ngenzani kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kwele-Turkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa e-NUST ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhona nangomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Akula muntu obuleweyo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine i-finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba kayithakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla empumalanga yakale-Ukraine kodwa kukhanya ngani ibutho lakwale-Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika namuhla kusihlwa kule ngxoxo mpikisano emayelana lokhetho lweMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into le yokungena kwabantu esingathi yi-migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi nxa singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America land bangena bagcwala elizweni. So khonokho ngenye into abangaxoxa ngayo khonokho ukuthi u-former president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni, yinto yokuqala engiyibonayo. Kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonokho ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo, yinto engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu okanjalo osesiba yini i-presidential candidate. Kodwa khonokho ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babuTrump, so kushouthi khonokho ngeyinto engabuya futhi khonapho.
Okunye-ke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika, songathi kusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo-Biden. So khonokho ngezinto ezingaxoxwa ngazo. Enye into engabe uxoxwe ngayo yindaba ezimpi lezi eseziqalile lezi ezifana nale e-Russia le-Ukraine, so ngeziye izinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuco nale kade kule ndaba kanjalo eyabo-Israyeli. So izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuco le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngaphi kahle kahle kundaba zonke zona lezi ukwenza ukuthi abantu beMelika besesiba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresidenti.
Yes, ngathi abantu vele batholani kungxoxompikiswano enje
ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kade Dlubi lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono kufanele ukuthi uma sikhuluma ngathesi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle abantu bafuna bebuyele esibangeni lesanosuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweloto zokuthi athenge indlu enezuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi kathesi sikhayela ama-interest rate sefika abo 7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani lani kodwa kusaselowa uTrump kwakukhanya ukuthi hayi ama-interest rate ayikubo 3% 3.5% 4% khona phana so yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented
umnumzana Butler Tambo yisizalwane sezimbabwe esihlala kwele melika ubexoxa lo Gibbs Dube we-studio 7 ese-Virginia
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Abantu abanengi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola emelika $7.3 million okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni. Ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021 kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine 4,000 kuphela. Umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-Presidential Goat Pass-On Scheme. Abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube we-Studio 7, uxoxe lomnumzana Gudam Saka okubandla lezano PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe. UMunsaka usungula lingxoxo.
Asingeke sithokoze nxa kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe njalo iyikhensa eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho ke mele sikukhayela ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa okuthiwa ile corruption e-Africa jikelele ukanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption so mele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ngaphela njani e-Africa ayikhona eZimbabwe kuphela sikhangele la madoda emathathu kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba ama-courts asakhangelisisa akukabi le mpendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba Mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye kuvele ku-DNA yezanu njona libona ukuthi lizwe linjani namhlanje akulanto eyinya libulalayo elizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela dududu sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo batshontsha ngitsho libalele abaselanhloni bayatshontsha sibili lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezek izinto ezincane lezi kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana Mnangagwa inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi liza kubona ukukhula okungela mkhosi so akusimangalisi Dube omsanga bayakwazi baphakathi in fact iningi labantu elihamba liyejoyina iZANU PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla. Kuthiwe sihambeni siye kudla, batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezo, kuthiwa ke ukhanya ngazani kuthiwa yini abakubandla le iZANU PF, njalo lo mongameli layo abaphakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani khonokho Msaka?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZANU PF, engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZANU PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ama inputs nani lani bona bengabuzi. Kodwa sizibuzeni ukubana bengabusa bona bayayenza njani. Njoba sibona lezi mali ezidonethi ukuthi bethenga ama bullet car bayazitshontsha. Njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku-corruption, njengomeya oweHarare sebebhadele enye company ukubana abathiwa ngekaChimombe ukubana yona isupply izinto in full, ingakanjani ingakasupply, kusenzwa ngumeya oweHarare oba ngowe-CCC ekhulume njalo ethi yena amadili akhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga. Asiyo corruption yini? So asithini thina amapoli
Ye, yeah, konapo ke baba mlalazi ya muzu, uti hey, lagu opposition pila, kumbe laba pikisayo, ukanya ulo kotla galo, obu mangalisa kakulu, hii ngena konapo.
Ye, yeah, gulula pelu kuti batalu kuzamu kushifta i blame, kuthiwe iya ku-opposition ngoba abantu be-opposition labo sebesenza. Ukhumbule ukuthi ngithe i-corruption ku-DNA yeZANU PF and iyathelelwana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngabe kuma-council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo. Ilizwe namhlanje lingokunye, kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare. Ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi eliphelile kungamagodigodi zimbobo, kayisiwe meya kobulawayo kumbe nama-councillors. Nguhulumende through zinara la yonke into. So i-corruption ilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and i-institutionalized. Ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenzwe ama-advance payment kumbeni kwathini. Yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku-outside ama-regulations e-finance bakukope kuZANU ngoba iZANU yaqala ukukwenza. Silawo ama-examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike nanamhlanje, kufike kubonasa. Ngitsho lalaba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa nje amehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekele South Africa nomnumzana Gula Msakha okubandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe eleComoros 1-0 emdlalweni weCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sikaGroup B emidlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7, njanguthakazi omuhle. Ya, lolu hlelo lokubhalisa amagraduate luhlale luselayinini lulinde umsebenzi, uhlelo oluright. Njalo uma kuthiwa inani labantu abalama-certificate emsebenzi emathebhelelendi bancane, kuye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina. And uthola i-secondary school ngena ngitsha ama-computers ayina electricity. Ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school. So umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathele esikolweni? Like example, la mina engisuka khona endaweni yasechibonde wange sine-primary eyodwa, abantwana bahamba 3 hours ukuye primary. Umntwana one-6 years mayesihamba 3 hours esikolweni ufika abe njani? Uyabe ekhathele. Ugovernment akazama ukusiyakhela izikolo, afaka ama-computers, afaka ama-Wi-Fi
and then ama teachers later ama graduate anga talibes later ama temporary teachers always
ebo ebo linjani linjani donke abakhona ku group ayina siyaphila lapha nqa ukukhulunywa ngezidakamizwa izidakamizwa lezi ziyazisa ubuhlungu kakhulu nqa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo mina njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa ufuna kuvala injengu tshala kuthiwa yintshengu sokulimaza umhlaba abantu bayafa abantwana badliwe emathunjini batshila namathumbu nezidala zakhona kusela sidala amadoda aphelile abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa bedakwe beze befe akuvalwa nalo waphekinjengu.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.